Vachitaura nevatori venhau nezuro muHarare mushure memusangano wemakurukota ehurumende, gurukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora, vakati michina yekubatsira mukurapa chirwere chegomarara iri kuda kutengwa nehurumende ichaenda kuzvipatara zvehurumende zvikuru zviri mumadhorobha anoti Chinoi, Mutare, Gweru neMasvingo.
Takatotanga kufambira nyaya idzi. Uye panopera gore rino tinenge tava kuziva kuti tichatenge pi michina iyi. Mari yekutenga iri kubva pamutero we 2% wakaunzwa nehurumende muna 2022. Pare zvino gomarara riri kurapwa pachipatara chehurumende chimwe chete papari renyatwa muHarare, nekuti muchina wepachipatara chemupilo kuBulawayo wakafa.
Asi mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti urongwa hwehurumende hwakanaka chose, asi hurumende ngaisawanzira simba kumuromo sepinjisi.
Zvivimbiso zvinoramba zvichiitwa nehurumende hongu zvakanaka kuti vari kugadzirisa nyaya yemacancer machines, asi veruzhinji vanenge vachitarisira yatinoti action. Ngazviiteka zvichigadziriswa kuitira kuti vanhu vakanga vaisangana nedambudziko recancer vakwanise kunge vachienda kuchipatara vachinorapwa.
Vanhu zviuru zviviri nemazana mashanu vanonzi nesangano reCancer Association of Zimbabwe vanofa nechirwere chegomarara pagore munyika nekuda kwekushaya mari dzekurapwa, uyewo dzimwe nguva nekushaya ruzivo rwakakwana pamusoro pechirwere ichi zvinozoita kuti vanonoke kutsvaga rubatsiro. Mune imwewo nyaya yakakurukurwa mumusangano wemakurukota ehurumende nezuro, gurukota rezvekuvakwa kwedzimba vasoda Zhemu vakazorova dundundu sehurumende vachiti vakazadzikisa chivimbiso chavo chekuvakira veruzhinji dzimba zviuru mazana maviri gore ra2025 risati radarika.
Takaona kuti taive tazviisira dzimba shoma dzekuti tivakire veruzhinji. Naizvozvo iko zvino tave kuda kuvaka dzimba miriyoni gore ra2025 risati rapera.
Kunyange vachidaro zvavo vaZhemu, mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti hurumende isade kutora mukombe wemutambo waisina kumbotamba sezvo isina dzimba ngani dzayakavaka.
Namba iyoyo kutongotaura kuti kwakavakwa dzimba dzinosvika 200,000. Pasi apa pasina chatiri kuona chinenge maturo kana kuti vanhu vachinzi vawana dzimba. Ndofunga panogona kunge paine kanenge kakupotseka pamafigures ari kutaurwa nezvawayo.
Vachitaurawo nevatori venhau nezuro, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJane Van Muswere vakati hurumende ichagadzira bhiri remutemo wePrivate Investigators and Security Guards, iro vakati richabatsira kuongorora makambani anoshanda akazvimirira ega kuchengetedza vanhu nezvinhu avakati ava kungonyuka sehohwa munyika. Vakatiwo hurumende yakabvumira kuvakwa nekuvandudzwa kwenhandare dzezvemitambo munyika neavo vane mari, pasi peurongwa hwekuti kana vapedza kuvaka kana kuvandudza nhandare vanozodzisiyira hurumende kana mari yavakasima yadzoka. Vamuswere vakataurawo pamusoro pemagetsi vachiti zvakawanda zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti nyika yose itingwe nemagetsi, zvinosanganisira kuti kumadhamu makuru ese emunyika kuve nemichina inobika magetsi, uyewo kuti michina yekuhwange inogadzira magetsi nemarasha ivandudzwe. Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzemagariro evanhu vari mukuru wesangano reCommon Markets for Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vaudza Studio 7 kuti hurumende yakundikana kupa nyika magetsi kunyange mumazuva mana adarika anga asiri kunyanya kuenda munzvimbo dzakawanda munyika.
Taneta nenhemaidzi tokuona kwangu inini kuti dambudziko remagetsi rigadziridzwe iri, makambani ese ezesa ngaachiiswa pamusika wakavhurika open market kuti vanokwanisa kunge vachitenga makambanis sezvakaitwa macellphone votenga. Nekuti kana hurumende ichiriyo iri kutaura nezvekugadzirisa magetsi havazvikwanisi.
Musangano wanezuro wakaonawo makurukota ehurumende achikurukura pamusoro penzara iri munyika, apo kwakaziviswa kuti urongwa hwekubatsira veruzhinji nechikafu nemari panguva yenzara ino huri kufamba zvakanaka, kunyange hazvo vakawanda vachiti pari kuitwa rusarura pakugoverwa chikafu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.